Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 10, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti yave nezvese zvinodiwa mukuongorora chirwere checoronavirus, ukuwo kanzuro yeHarare ichiti yachenesa chipatara cheWilkins kuti chinge chichigamuchira vanenge vachifungidzirwa kuti vabatwa nechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoudza musangano weAfrican Union kuAddis Ababa kuEthiopia kuti kutaurirana ndiko chete kunounza runyararo nekushanda pamwe chete munyika, kwete zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika nevekumadokero. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yave nezvinodiwa zvakakwana zvekushandisa pamuchina wekuongorora chirwere checoronavirus. Izvo zvichaita kuti vanenge vaongororwa vakurumidze kuzivikanwa kana vaine chirwere ichi. Rutendo Mawere weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mushina uyu wagara uri kuSalemo Gabe Hospital asi uchishandiswa kuongorora zvimwe zvirwere. Asi hurumende inoti yatenga zvimwe zvikwanisiro kana kuti mareagents muchirungu kuti pamusoro pekuongorora zvimwe zvirwere mushina uyu ongorore wecoronavirus. Vachitaura mushure mekuongorora mushina uyu kuchipatara cheSalim Gabe muHarare pamwe nekuongorora chipatara cheWilkins icho chichange chichirapirwa chirwere checoronavirus kana chakange chaonekwa kuti chapinda muno. Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vanoti gadziriro yeZimbabwe kudzivirira chirwere ichi yava padanho repamusoro-soro. Dr. Moyo vanoti nekuwana zvekushandisa izvi, ongororo yevanenge vachifungidzirwa kuti vangangove nechirwere ichi inobuda muzuva rimwe chete. Vanotiwo izvi zvinovapa kugadzikana sezvo dzimwe nyika mudunhu reAfrica dzakadai seBotswana dziri kutumira zvinoda kuongororwa kunyika yeSouth Africa.
Chachichitinotinesa ndicho zvekuti testing tingatumidzira here kuSouth Africa takangomirira. Honai zvakaitika kuBotswana kwakune suspect na suspect 5 vakatoyomirira svondo rese vachimirira maresults kuti abve kuSouth Africa zviitika izvi. Vanhu vachingovhunduka. Ino zvakavhundutsa vanhu kana isu, asi zvakazoita kuti tisimudzire. Saka iye notafara kuti tinokwanisa kuti mishini yedu inokwanisa kutesta vhairasi iroro, saka zvatibatsira. Hapana kuti tichamirira. One day tatova neresults.
Vanotiwo hurumende iri mushishi mukutsvaka zvekushandisa kuti ongororo ibude mumaminitsi 15 chete. Vachiti zvakange zvauya zvichaendeswa kumiganho yenyika kuti zvishandiswe ikoko.
Tiri kutomirira mamwe makiti futi atiri kuodha ekuita 15 minutes pane results. So it's better. You are ndofunga ndovacha tozoona kuti toashandisa sei kupi uko kumabhodha. Yeah, but for now tombotanga tiri pano paHara paSalim Gabe laboratory yombotidi yombotibatsira centralizes.
Dr. Moyo vanotiwo vagutsikana nechipatara cheWilkins icho chinorapa zvirwere zvinotapuriranwa chakatarwa kuti muHarare ndicho chipatara chichange chichiendeswa vanofungidzirwa kana vanowanikwa vaine chirwere checoronavirus. Dr. Moyo vanotiwo vagudzikanawo negadziriro yaitwa pachipatara apa chekuti pachipatara ichi ndipo pachange pachidzidziswa vamwe vezveutano kubva kuzvipatara zvakasiyana siyana munyika.
Taona kuti Wilkins isolation yacho yakanaka chaizvo. Tatoti vadzidziso zvimwe zvipatara. Takaenda kuBlawayo vanachowo chipatara vakati tarizowo nzvimbo dzavo, but teta kuda kuti vanhu vachiita zvakafanana nyika yese zviri standard. Saka tati vouya votrainwa kuno vekwaMutare vekukariba Plumtree vese vauye vachifundiswa panapa kuti zvinofamba sei.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeguta reHarare, Dr. Prosper Chonzi, vanoti vagadzirira kurapa chirwere checoronavirus ichi, asi vanoti vachange vachibatsirwa nehurumende pamwe nemamwe masangano akazvimiririra.
Patinenge tiri sebazi reutano reCity of Harare, hongu tinogara takagadzirira nekuti ndisu tinofanira kurapa vanhu vane zvirwere zvinotatapurirana. Saka itori bandiko redu kuti tinofanira kugara takatogadzirira. Asi kana tasangana nechirwere chakadai, tinowana rubatsiro rwakawanda kubva kuMinistry of Health, tinowana rumovabana kubva kuWHO nemamwe mapartners vedu ekuUnited Nations vana NSF. Saka hatisi tega. Kana tichinge taona kuti zvaakutiremera, hatizivai muri kuona tichifamba nevekuministry naministry kutaura pane vatinokwanisa kuzodaidza kuti vatibatsire kuresponda. Asi pari zvino tikaona makesi ekutanga, tinokwanisa kuona zvekuita.
Dr. Jones vanoti varwere vane zvirwere zvimwe zvinotapuriranwa vari kubatsirwa kuchipatara cheBeatrice Infectious Disease, uye vanga vasina vanhu vane mubhedha vanga vachigara pachipatara ichi. Vanotiwo chipatara cheWilkins chinogona kubatsira vanhu vanosvika zana pazvivakwa zvavanazvo, asiwo vanoti kana kuri kuti dambudziko iri rasvika muguta, vanogona kuisa matende kuti vawedzera uwandu hwevanhu vanobatsirwa.
Tora zana asi hazvirevi kuti 100 ava 100 ndovatinopinza muarea yatakavaka kuti ndochipatara ichi nemadziro nezvimwe. Asi kana zvinge zvaoma sezvatinoita kune zvimwe zvirwere zvinana korera nechi, tinoisa matende panze. Kana zvinge zvaoma tionoisa matende panze, tongogadzira flow yekuti hapana infection inozokosa ichienda kuma, asi haukena accommodate vakawanda.
Vamoyo vatiwo vanhu vanodarika mazana mashanu avo vakabva kunyika yeChina pamwe nedzimwe nyika dzakatapurirwa chirwere ichi vachiri kuongororwa. Chirwere checoronavirus chakatanga kuChina gore rapera, uye nyika dzinosanganisira America, Thailand, South Korea nedzimwewo dzave nacho. Chirwere ichi chinonzi chauraya vanhu vanodarika mazana mapfumbamwe pamwe nekubata vanodarika zviuru 40 muChina. Takamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ava vari kupinda musangano weAfrican Union vanonzwa udza musangano uyu kuAddis Ababa kuEthiopia kuti kutaurirana ndiko chete kunounza runyararo nekushanda pamwe munyika, kwete zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika nevekumadokero. Bepanhau reHerald rinoti vaMnangagwa vakurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe pasina zviga zvinotarwa, uyewo vati hurumende yavo iri kuita hurukuro neAmerica pamwe neEuropean Union kuti vatange zvakare kudyidzana uye kuti zvirango zvibviswe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachitungamira bato reDemocratic Party, Dr. Uraya Izembe, kuti tinzwewo maonero avo.
Chekutanga icho padi kuti kutaurirana vanhu vachigara pasi vachigadzirisa zvinenge zvichinetsa pakati pavo ndiyo nzira chete inopedza gakawa nekusawirirana. Kunyange hondo yedu yatakarwa yerusununguko takaipedzisa nekugara pasi kutaurirana kuLancaster House. Zvinokosha kuti tibatane semhuri yeZimbabwe, tiwe pamwe chete semhuri yeZimbabwe. Kuna vaMnangagwa, kuna vaChamisa, ndizvo ndataura kuti kuzvipawa mabundundu hakubatsiri, kunoita kuti nyika irambe iri tidzokera mashure iri mumatambudziko. Ngavazvidzikise zvinonipisa nekuziva kuti kutinamirirwa wakapiwawo wakatopiwa nekuremekedzwa nevana veZimbabwe. Wasunganidze vana veZimbabwe kuti wabatane. Ndo chetinokumbira chekuti tisasiyane nekuti tikaramba takapatsana nekungonyumbana nekusabatana pamwe chete hazvimbobudiriri zvetoda kuti tiite umwe kana akuenda. Zvinonzi izvo simbi yakabatana. Muchirungu anoti it's only as strong as its weakest point. Hazvina basa kuti kumwe kwese kwakasungwa nesimbi uku. Asi kana paine pakasungwa negavi ndopeichadimbuka napo ipapo. Saka chetinokumbira ngechekuti pakati pavamunangagwa navachamisa ndopakasungwa negavi.
Panyaya yezvirango zvakatenderwa nyika munozviona sei zvataurwa navamunangagwa?
Zvimwe zvacho zvakaitirwa kuti zvimwe zvisungo izvi zvivepo ngatizvigadzirise nekuti zvimwe zvacho zvakaita kuti zvizovepo nekusawirirana kwedu nekurwa kwedu nekusabatana zvakanaka kwedu ndokunozoita kuti dzimwe nyika dziti hatichadi kudyidzana nemi voita zvisungo zvinozoita kuti zvimwe zviro zvisafambe zvakanaka.
Vanga vari ndine urombo kuti ndati ndevezvematongerwo enyika inyanzvi mune zveupfumi vaLuxon Zembe vari parunare muHarare naMavlase Nyauye Mushanga weStudio 7. Vanotengesera migwagwa zviri kunze kwemutemo muguta reChinoyi vanonzi vaswera vachiita hwakitsi nagonzo nemapurisa ekanzuro vachiramba kubviswa munzvimbo dzavanotengesera. Ukuwo vanotengesera muzvitoro vanonzi vavharirwa mashopu avo nekutadza kubhadhara mari itsva dzemitero. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanhu vanotengesa nhumbi dzekupfeka vaWisdom Makadhi avo vakakwidzirwa mari yerezinesi kubva pamadhora mazana maviri nemakumi mashanu kusvika pamadhora zviuru zvitatu nemazana manomwe emabhondi pagore vanoti mari iyi yakawandisa zvikuru kunyange ichibhadharwa zvishoma nezvishoma. VaMakadhi vanoti havanzwisise kuti sei mari yakakwidzwa zvakanyanya kudai.
Ivo vari kungoita kamabude mafigures. Kana wakunzi wewe ubhadhara 3,700 income yacho inenge yakambowanda sei zvekuti unga we understand kuti mari yacho inobhadharwa zvayo inospredwa pagore but nemabhizinesi ati kuita hazvibudi because most of us we are doing hand to mouth kungobata kamari nokuisa pamuromo nokubhadhara zvimabhills.
VaMakadhi vanoti kanzuro inofanirwa kutanga yataurirana nevemabhizinisi vasati vangokwidza.
Dai vachimbotanga vaconsulta the business community first. Vakambotanga vamboti consulta first toona kuti zvinobuda here.
Mumwe anotengesa zvekudya mumigwagwa amai Mavis Kavia vanoti havarege kutengesa mumigwagwa sezvo vasina zvimwe zvinovararamisa. Mumiriri wevanotengesa munzvimbo dzakatarwa nekanzuru vatapiwa mahwanda vaka vanoti kanzuru iri kuita zvakanaka nekubvisa vanotengesera mumigwagwa zvikuru sei pamikova yezvitoro vachiti ivo zvinovanakira kuti vatengerwe sezvo vachibhadhara mitero kukanzuru.
Exchange yakanaka zvinga izvi nokuti isusu tinokuzobhadhara saka maclients mazhinji anenge achingobatana namurodhi imomo havabhadhari. Vanhu vanenge vachingotengesa zvikuru pamutemo saka isipava panzvimbo dzepamutemo saka tinobhadhara tichida kuti maclients ave kuno tiwane mari yekubhadhara kukanzuru. Saka kubvisa kwavaita vanhu kwauri kuita vanhu ikoko kwakanaka chaizvo kwatirisi.
Mutauriri wekanzuru yechinoi vatichaona mulauzi vanoti mari iri kubhadhariswa vezvitoro ndiyo yakatarwa pakaitwa bhajeti kupera kwegore rapera. VaMulauzi vanoti rimwe dambudziko rinoita vemabhizimisi nderekuti havaende kunopa pfungwa dzavo panoitwa bhajeti.
Zvinhu zviri kungokwira zuva nezuva asi isu sekanzuru tinoita atinoti izvo mabhajeti consultation Patinoita budget consultation, tinotarisira kuti vanhu vange vachiuya vachipa maobjections avo. Asi zvikuru satiri kuona kuti vazhinji vebusiness community yedu havazouyi vachizopa maobjections avo kana kuzoita inspection. Patinovhura budget redu for inspection, tisati tariendesa for approval. Saka izvozvo zvinogona kunge zvaakuita kunge if mitengo yeyakwirisa stereka, zvinhu zvatinenge takaisa pabudget pedu.
Vamulauzi vanoti vanotarisira kuti mari idzi dzibhadharwe kamwe chete kuti mari yacho ivashandire, asi vanoti vane zvichemo vanogona kuenda kumahofisi avo kunoita urongwa hwekubhadhara unozwisisika.
Zvinenge zvakanaka kuti ibhadharwe kamwe chete, nokuti ikabhadharwa kamwe chete inobatsira. You know, a whole is greater than the sum of its parts. Saka inogona kubatsira panguva iyoyo, asi kana pane vane zvichemo zviri genuine, vanokwanisa kuuya kumahofisi edu ekanzuro vogara pasi votaura kuti vanezenge vachibhadhara sei. Tinenge takatarisirawo zvakare kuti pavanoti pangavatipewo position realistic.
Kanzuro yechinhoyi yakakwidza mari yemarezinesi ezvitoro zvemabhizinisi madiki kubva pamadhora mazana masere kusvika pamadhora chiuru nezana remadhora, uye vemabhizinisi epakati nepakati kubva pamadhora mazana maviri nemakumi mashanu kusvika pamadhora zviuru zvitatu nemazana manomwe emabhondi kana RTGS. Ndakamira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunura Ijena.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuratidzira pamusoro pekusagadzikana kwemamiriro ekunze pamwe nekushayikwa kwezvikwanisiro muSouth Africa kwapedzisira kwaita Mary Zhonga zvichitevera kufa kwemwana ane makore masere uya anyura achiedza kuchera mvura kubva mune rimwe rwizi rune tsvina. Vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica vachimirira bato reDemocratic Party vari kuenderera mberi nekutsvaga rutsigiro zvakasimba pamberi pesarudzo yebato kuNew Hampshire mangwana chipiri, inove sarudzo yekutanga yebato yekutsvaga achamirira bato musarudzo yenyika yose. Dare remuRussia rapa mitongo yakasiyana kubva pamakore matanhatu kusvika kumakore gumi nemasere kuchikwata chevechidiki vanorwira kodzero vane maonero akasiyana nehurumende ava vari kupomerwa mhosva yekushanda zvakahwanda mukuita zveugandanga. Nyanzvi dzeutano hwemazino dziri kukurudzira veruzhinji kuti vageze mazino avo kaviri kana katatu pazuva kuitira kuti asabate zvirwere. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzehutano hwemazino dzinoti vanhu vakawanda munyika havakoshesi hutano hwemazino avo, izvo zvinozoita kuti munhu abatwe nezvirwere zvinovhiringa mazino. Mumwe mugari wemuHarare, amai Eknela Mushawatu, vakanga vasinganyanyotore hutano hwemazino zvakakosha, izvo zvakazoita kuti vaore mazino maviri ayo akazonamwa gore rakapera. Amai Mushawatu vanoti vakazotanga kunyanya kukwesha mazino vaita pamuviri gore rapfuura, sezvo mukanwa mavo maingoshata zvinova zvinhu zvavaisaita kwemakore akawanda.
Ndaisambonyanya kukwesha mazino, asi pandakaita pamuviri ndipo pandakazotanga kukwesha zvakanyanya nekuti mukanwa mangu maingoshata. kuzini nukwansa kukwesha kana katatu pasuwa. Asi ndinovimba kuti nyangu ndasvara mwana ndabatsirwa ndiendeze mberi nekuramba ndichikwesha mazino. Nekuti iko zino achena. Zvanga asina kumboita.
Mukuru wekiriniki yemazino iri pasi pekanzuro yeHarare, Dr. Ebenezer Ngwenyama, vanoti mukanwa ndiro girazi kana chionioni chemuviri wese, nokudaro munofanirwa kugara makachena nguva dzose.
Mukanwa ndiro girazi kana kuti ndo chionioni chemuviri wese. Saka zvimwe zvirwere zvakaita sana HIV zvinotanga kuratidza mukanwa. Zvinokwanisa kuratidza sekenza, zvinokwanisa kuratidza se trash, nokwanisa kuratidza senge magums ari kungonyanya kuzvimba kunyange pasi musina tsvina yakawanda mukanwa. Asi zvese izvozvo zvinoita kuti tikwanise kuti munhu aende anoongororwa kuti akamira sei. Saka kana mukapota muchienda kunana chiremba wenyu wemazino, zvinobatsira kuti zvimwe zvinhu zvakavanzika zvikurumidze kubuda zvichiri kukwanisa kurapika nenzira iri nani.
Dr. Ngwenyama vakatsanangura zvirwere zvinonyanya kubata mazino evanhu vanouya kumakiriniki ekanzuro yeHarare.
Pane zvirwere zviviri zvandambotaura zviye zvekuora kwemazino nechirwere chematadzi. Izvi zvinonyanya kukonzereswa nechikafu chiye chatinodya mazuva ese chinosara mukanwa, chinobva chadyiwa neutachiona hunenge huri mumukanwa. Pane utachiona hwagara hunongogara huri mumukanwa, hunodya chikafu ichocho, chinozobuda kana kuti tsvina yawo inenge iri acid. Acid iyoyo ndiyo inodya zino zvishoma nezvishoma kusvika pazoita buri pazinorazorwadza zvekuti munhu anotadza kurara.
Dr. Ngwenyama vanoti pane vanhu vanouyawo zvakare nezvimwe zvirwere zvinenge gomarara kana maronda emumukanwa nemaronda eparurimi.
Tine zvimwe zvirwerewo zvinouya nevanhu vakasiyana-siyana zvakafanana nezvironda zvemukanwa kana gomarara rinoitikawo mukanwa atinoti makensazi, anogona kuitika mukanwa kana parurimi kana pamuromo. Saka zvese izvozvo vanhu vanouya nezvirwere zvakadaro.
Dr. Ngwenyama vanoti vanosanganawo nevarapwi vavanhu vatsemuka mazino mutsaona nevaiva nemazino asina kumira mumutsetse nemamwe.
Panokwanisa kuwanikwawo futi zvimwe zvirwere zvakafanana nemazino anobuda asiri mumutsetse nemamwe. Tine vanouya vakakuvara, pamwe varohwa, pamwe vaita accident, pamwe vadi. Zvese izvozvo tinozviona pazvipatara zvedu, vanhu ivava tichiedza kuvarapa.
Imwe nyanzvi yeutano hwemazino, Dr. Tariro Manyanga, vanoti zvinokurudzirwa kuti munhu wese anofanirwa kuongororwa mazino ake chero pasina ari kurwadza.
Atleast kaviri pagore munhu ngauye achionekwa nachiremba wake wemazino, pa 6 months dzega dzega achionekwa chero pasina chokurwadza. Anokweshwa mazino ake otarisa kuti hapana akuda kuita maburi here, hapana akuda kutanga kuzomunetsa here, zvogadziriswa pachine nguva.
Dr. Manyanga vanoti vabereki vanofanira kudzidzisa vana nezveutano hwemazino pavanotanga kubuda zino rekutanga, kuitira kuti vakure vaine tsika yekuchengetedza mazino aya. Dr. Manyanga vanoti kunyange hazvo kiriniki iyi ine hunyanzvi hwekuumba mazino anonzi madentures ayo anokwanisa kupfekerwa pamavende, madentures aya anodhura zvokuti vanhu vashoma vanokwanisa kuatenga. Dr. Manyanga vanoti zvakakosha kuti munhu agare akachengetedza utano hwemazino ake kuitira kuti agare akasimba uye aine hutano hwakanaka. Imwe nyanzvi yeutano hwemazino pakiriniki iyi vaPetros Magaso vanoti kanzuro yeHarare inoona vanhu vanouya kuzorapwa mazino vanodarika 50 kumakiriniki matatu anosanganisira makiriniki ekuwadzana nekumabvuku, uye pane hurongwa hwekuvhura imwe kiriniki yemazino patariro clinic kuHopley. Ndakamirira Studio 7 kuchipatara cheNazareti muHarare. Ndini Kiri Mudzamiri.
Kanzuro yeguta reGweru yatora danho rekuderedza mitero yaive yakwidza mubhajeti yaive gore rino, zvichitevera kuchema-chema kwevagari kuti mitero iyi yaive yanyanya kukwira. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, meya weguta reGweru vaJosiah Makombe vanoti kanzuro yakatora danho rekuti vagari vabhadhare zvikamu 40 kubva muzana zvemitero, mushure mekunge vagari vachema-chema kuti mitero yavaive vatara yainge yakanyanya kukwira.
Mushure mekunge tagadzira bhajeti redu rinosvika iro 1.8 billion ratakaendesa kuMinistry for Approval, matarisi edu pabhajeti iroro angakakwira neaverage ya about 1,000. Mushure wozvakare mekuengage maresidents pavakanga vaona manew tariffs takagara pasi sekanzuru tikaongorora tikaona kuti vanhu vakaomerwa tinofanira kutsvaga nzira yekuti vagari vakwanise kubhadhara mari inoitawo kuti kanzuru ikwanisewo kurarama zvakare. So takagara pasi tikaona kuti pari zvino economy yedu ngatishandei nemakotali reviews kureva kuti kubva January kusvika end of March takati isusu budget redu tiri kuridzisa ne 60%.
Vamakombe avo vanova mukuru wesangano reUrban Councils Association of Zimbabwe UCAS vanoti vanotarisira kuti mamwe wemakanzuru achatorawo danho rekuderedza mitero vachiti havaone chiri chinhu chine musoro kuti vatare mitero isingakwanise kubhadharwa nevanhu. Vanoti makanzuru munyika ari kubatsirwa nehurumende nemari yekuita zvirongwa zvakasiyana-siyana pasi pechirongwa chekuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution muchirungu, asi vanochema-chema nerekuti mari iyi inouya muzvidimbu zvidimbu. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo sezvo nharembozha yavo yange isingadavirwe. Mumwe mugari wemugweru aminorins Gauke vanoti vanotambira danho rakatorwa nekanzuru yavo vachiti zvinorerutsira vagari vakaomerwa neupenyu nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi hwenyika.
Tinodaro kuti zvinenge zviri nani nekuti taura chokwadi nyika yakaomerwa vana vasi pamabasa vazhinji mabasa ekuzviitira nemaoko. Saka isusu chikumbiro chedu ndechekuti hanu vanga vakwidza ne 1000% saka todzoka pa 500% dai vambotiwedzere futi nekuti zvechokwadi takaomerwa.
Mukuru werimwe sangano revagari reGweru Residents and Ratepayers Association vaCornelius Lipiwe vanoti sangano ravo rinotambira nemufaro danho rakatorwa nekanzuru vachitiwo zvinoratidza kuti kanzuru inoteerera vagari.
Ndivyo kwavakaita ndekwechokwadi because patova ne tariff schedule nyowani vatakatobata zvikuratidza matarifu zvavari kutaura. Izvozvo ndo zvakakosha zvimwe zvekuti kumberi zvichazofamba sei patakaengeja meya. Meya vakataura kuti aiwa kumberi tinenge tichiona kuti vanhu upenyu vari kurarama zvakadii vanhu vachiita sei, but for now we are happy because vakadzikisa zvinhu zvakawandisa nema 50%. For example pane nyaya yekuvigwa kwevanhu paweekend yanga yakusvika 2000 but according to tariff nyowani yakuratidza kuti it's only 500. Mvura yanga yakanzi fixed charge yanga iri pa $75 but yakadzikiswa kudzoka ku 37 which is reasonable.
Asi vaCharles Mazorodze avo vanomirira rimwe sangano revagari reGweru Residents Forum vaudza Studio 7 kuti kwavari danho rekanzuru rinoratidza kuti pakaitwa bhajeti pange pasina kuwirirana pakati pemakanzura nevashandi vekanzuru. Vanotiwo hazvina kunyatsojeka kuti chimwe chidimbu chemutero wakadzikiswa chichazobhadharwa nevagari here kana kuti kwete. Nekuda kwekuti mari munyika iri kuramba ichishaya simba, makanzuro akasiyana-siyana munyika ari kusangana nedambudziko rekuita mabhajeti anokwidza mitero zvakanyanya, izvo zviri kuita kuti vagari varemerwe nekubhadhara mitero iyi. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taura Ishava.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi manheru tiri kutarisa nezvegwaro rakaburitswa neRand Corporation yekuno kuAmerica riri pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe panyaya dzeupfumi nezvematongerwo enyika pamwewo nekutarisa zviri kuitika kumusangano weAfrican Union kuAddis Ababa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Zvirongwa yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende inoti yave nezvese zvinodiwa mukuongorora chirwere checoronavhairasi, ukuwo kanzuro yeguta reHarare ichiti yachenesa chipatara cheWilkins kuti chinge chichigamuchira vanenge vachifungidzirwa kuti vabatwa nechirwere checoronavhairasi ichi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoudza musangano weAfrican Union kuAddis Ababa kuEthiopia kuti kutaurirana ndiko chete kunounza runyararo nekushanda pamwe munyika kwete zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika nevekumadokero. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndokusiyai muina Prasidis Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.